Tinofanirwa kutenda masupporters edu. Takaita maCongress mu-1958 wadi. Hapana kana upenyu umwe chete hwakarasika. Takaita madistricts edu 210. Takaita in 80% of those districts maCongresses are district congresses. Hakuna upenyu kana ropa rakadeuka. Pakaitika hapo machallenges kumadistrict matatu kuchitungwiza neimwe yomuHarare. Out of my elections, esa taitawa, are almost 2,300. Tangoita ma incident matatu, pakaitika kukuwara kwa vamo wano. Kana pane wane mosha, wacha diliwa nayo. Asiti notenda shikuru kutuma congresses, edu hapu dirira, chagu chipinda muma provincial congresses, pati edu imenyu, kumatinyanya enyika, kwese kwese ndoro, nyaya ili kungotaurwa. Wezano warukita kudongorira nepa windu, wacha ita zavo showera, manje manje nenyaya yekuda kungobokerera zvinenge zvichitika next door. Varikuita kugeda geda kwemeno, varikuita kunge vachauya ivo kutozoita makandidates kubato. Tinotarisira kuti bato redu ndorega bato rine macivilian muno muZimbabwe.
Tenzwe kuna vachiromatsa
havajonga. Ukaona America yoziva kuti panoungana MDC pane mirizhonga, zvirova kuti muno muZimbabwe vanhu zvakutovasemesa. Kupatsanuka kuri kuita MDC hakusati kuri kokutanga nhasi. Iye zvino mukatarisa Secretary General, murume mukuru ane chigaro chinokurumbira MDC vamonzora, vakataura paweekend anova vakati shuwa shuwa ndochikwai vatsvangirai vanga varipo vari mupenyu. Kana izvezvi muguva mavo vachiona zviri kuitika izvi zvinhu zvinoshamisika, pane yuti mazimonya, anonzi mazimonya, vanenge vari kumajimu vanotaura kuti hakuna munhu anokugwidza vachamisa. Izvozvo zvoshaya kuti mavaro kuti MDC anomborevei vakanganwa here. Ukaona munhu obvarurwa navamwe vake vomumba oenda kuchipatara oitwa mafira mberi ozobvako, zvoroti musangano wawo wambumba wadambuka. Izvi zviri kuitwa vakuru varipo vomusangano, zvoroti kuti discipline hapana. Inoshambisika pamafume vachiti kuHarare kupi kuchitungwiza. Chitungwiza inzimbo hombe ina vatevedziri veMDC asi vaneta nethe so-called democracy inotaurwa. Kubulawayo kuzvimwe chete ndopfunga saka mwakuona izvino ZANU-PF yakuita kuruzi nokuti vamunangagwa vakati asingadake kupinda muchitima chiri kuendera mberi ngaasare. Saka muchiona izvino kubulawayo MDC yakarakashwa, kunonzi kurakashwa. Zvirova kuti ZANU-PF inoramba iri popular nokutaura kunoita vamunangagwa kuti less politics as more of the economy.
Vamafume.
Yaora izvano. Zviri kutondishamisa ndechekuti uyu ari kuti economy. Economy yava mamvemve. Iko zvino fuel yakakwira. Hakuchina kana chiriko. Otherwise dzatadza kana kugadzirisa economy. Vanhu vodya nokone muromo. Hakuchina chichiri kushanda. Iko zvino maqe fuel ari muno muZimbabwe hatatamboonekwa pasi rese tekeshere. Maprices hatatamboonekwa pasi rese tekeshere. Asi chiripo chatoda kutaridza vana veZimbabwe, MDC tiri kugadzirisa kucongress kwedu. Congress haizi maelections chete. Tichange tichitarisa zvanga zvichiitika musure, tichitarisa zvoda kuita mberi. Vachamisa mukarangarira vakapinda mupawa gore richangopfuura mbijana. Asi takazvambaradza ZANU-PF papresidential election. Pane maincidenti mashomanene anoitikawo anowanikwawo panoitiwa zvakanaka. Hapashayikwi anoda kukanganisa kana kuti anokanganisira vamwe. Asi isusu vanhu vanenge vakanganisa tinodhila navo.
Vachiri manzi, kwakamboita mazuva apera ya mashoko aibva muMDC vachiti ZANU-PF yaisa mari inoita $6 million yekuda kukanganisa Congress yeMDC. Tingati here mhirizhonga dzaakuitika idzi ndo zvimwe zvemari dzacho dziri kutaurwa idzi?
Ndo zvandoreva kuti chowa ZANU-PF yowana mari yokudisturba MDC iyo yagara yakazvifira nechakudhara. Regai ndizvifire pamashoko ataurwa kuti anzi kwai hei vachamisa vakahwina presidential race. Shuwa shuwa nderipi bendi pano pasi peZimbabwe ringati iro kumakanselas? ZANU-PF yakahwina ikatsvaira, MDC haina. Touya kumaMPs, ZANU-PF ndokutsvaira. touya kuma senators zano PF ndokutsvaira teni zvomboitika rimwe zvituta mupengo rama elections rozoti nhasi vachamisa ndova winner president iwo vakarambwa nama councillors vakarambwa nama MP vakarambwa nama senators nyika yese from there kwenda
kwakawina
vakawina
vakaridza. Ndozvinonetsa chokwadi chinogwadza kana chikafundiwa pachena.